Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagirovhosi okupfeka vanhu vachiita basa ravo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga. Zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inoshanda hazvisisipo. Kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko, tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese, zvokuti basa harichaitwi. Maoperation haasisiri kuitwa. Taakumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical, kozongati mhanya toita operation.
Vatuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara? Nekuti imi nebato renyere ZANU-PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matariro akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya yemamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitika ipo paya, nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese. Tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara, zvinhu zvinoamira mushe. Zvisinoamira mushe kudaro ndiyo nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii zviri kuitika. Vanhu vari kupomerwa mhosva kuZANU-PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, ZANU-PF ndiyo iri kutonga. For sure kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho. Asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider, tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munombulawayo as I speak. Kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuNDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Mampiro UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sesei, opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro, blame yako yakuya kuZANU-PF. Blame yangu ya kuhurumende. Yet isusu vanhu, ordinary people, are the people that are doing the corruption, ndisikura zvinhu tikuita maghost invoices. Ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziswa manje izvozvo.
Dr. Madzverera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubato kwenyu, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, pandongopukana navo chete ndepo kuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navashuma. Nyaya iripo ndezvekuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isinoti vanhu vari kuita corruption ngavaende kujeri, hazvina mhosva kuti ndive kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabwezi tiri vanhu vari sophisticated stories. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabakwe, ipapo muZimbabwe angatombomukwanisa.
Dr. Madzverera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muZANU-PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government hazvina kuimprova here? Kwaakune mishonga, kwaakune zvese zvinodiwa. Pane sakaya chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muZANU-PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions agerezi president agerezi arababi. Nguva yakunyepa kwayo maamboona president vechineteka. Havaendi kuamerica kwacho here kana kune mahiyeni. But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa isegi masanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.